Hama dzava mugabe dzinosanganisira mhuri yekwamugabe kwajenami pamwe neyekwamatibhiri dzinoti amai mugabe munhu asingatsiurike sezvo vaine pamuromo pasingamharwi nenhunzi. Hama idzi dzinoti nekuda kwekusaremekedza vakuru vemumhuri vainge vasafambidzane nemuroora wavo uyo aisaenda kumusha kwazvimba nekuti hapana anomufarira. VaBen Matibhiri vanoti amai mugabe munhu anotaura zvisina maturo nguva dzakawanda. VaMatibhiri vanoti amai Grace Mugabe vainge vakasiyana zvikuru nemudzimai wavamugabe wekutanga Mushakabvu amai Sali Mugabe uyo vanoti ainge akanyarara uye aine rudo nevanhu vose.
Vangu vanga vari vari zvezvazino mwari munhu akazvingozinyara kasanga aine chido nevanhu aingochingetonherera chemberi nevanhu so.
Imwe hama yavamugabe yechidiki vaClemens Matibhiri vanoti amai mugabe vane nharo uye vanopikisana nevakuru mumhuri izvo zvakaita kuti vasagamuchirike kumusha kwazvimba.
Marelations yavo nevanhuchallenje achichimumusha kusarespekta kuti zeni vanhu ndosongo sezeiteresira kumashona pachishona kuti vanoita vanorelata senanabamuii vanosvikaivachivachivachallenje achivaita sei muruva.
Mumwe muvakidzani wavamugabe kumusha kwazvimba vaFidelis Chinyanyi vanoti vanoziva mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali Mugabe zvakanyanya vachiti unhu hwaamai Sali hwaiyemurwa zvakanyanya nevemumhuri pamwe nemunyika yose.
Ndakararama upenyu hwese hwekuti ndakaona Sali ndingauti kwariri vaive amai undiurunzi umai chavo chaivo hatingazoti munhu anga akachena munhu wese ane paanongangasafara nepapo asi vaivaiita saamai.
Asi vamunyanyi vanoti amai Grace Mugabe vaizivikanwa nekutuka kunyange zvinonyadzisira pavanhu nekudzikisira vanhu vakuru. Vamunyanyi vanoti amai Grace munhu aida kutonga tonga pese pavanenge vari izvo zvazokonzera kusawirirana mubato reZANU PF.
Kusiyana kwauyu mukadzi akanga apo akakonzeresa zvakawanda zvinokuti vaituka aminoti tinodzidzisa vana kusatuka. Ndakanga ndakuona amai vari vanotaura mashoko anonyadzisa nekuzvikisira vanhu vataita sezvo vari vananga vachivaka infeta mai sekudya kwedisomasemuka mabasa vangaubata isidiyemugavhumendi ndosamuchona vaipaipai vangaupusha vachitaurana kuti mwangu kana pauchi anoramba achitonga nyaya yekuti vaiziva kuti ivo ndovanonga vachipa madisizezi.
Mumwe mugari wekwazvimba asina kuda kudomwa nezita anoti amai Grace Mugabe vanoita senzenza nenyaya yekutukirira vanhu vose vavasingawirirani navo.
Amai Sali havana kugera vatuka munhu asi mai Mugabe varipo izvinezvi vari kutukirira vachiita kunge munhu zvinenge pfambi like saka zvinhu zvekuti zvakatodzosera nyika mumashure economy.
Vamwe vanoti zvakaita amai Grace Mugabe zvekudyara mhodzi yekusawirirana mubato reZANU PF zvakazonakirawo nyika nekuti ndizvo zvakazoita kuti paite kudzingana mubato reZANU PF izvo zvazokonzera kuti mauto atore masimba munyika chiitiko chakafadza ruzhinji rwevanhu. Ongororo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda mubato reZANU PF pamwe nemunyika vakabatanidzwa nechishuo chekumisa amai Grace Mugabe kuti vasatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika icho vangavoda kutora pamusangano mukuru webato reZANU PF mwedzi unouya. Amai Grace Mugabe vangavopiwa mazita emadunhurirwa akawanda anosanganisira mazita akaita samarunjata rinoreva mudzimai anotaurisa uye anokonzeresa kusawirirana kwevanhu mumusha. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndini Arthur Chigoriwa.